This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 22 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ezvinezvi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mazivira atinozviita isu zvinhu zvemuZimbabwe zvinowanzoda muyananisi. Zvinokuti nyaya iyi kurukurwe kusadhiki ndiko kuti zvakare saiyo sadhiki. Sevanhu vakange vakambonge vatora chinhambwe kufambisa nyaya, havangazongoiregedzeri vozongoregedza zvinhu zvichiita manyama amire nerongo.
Vana Soro Jena vari musangano reThe Elders vokurudzira Sadik kuti ipindire mukugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Zvokanga takwekura nezvekuratidzira kwakarongwa neboka remeya isu semubatanidzwa wemapato ari kudimanda electoral reform. Takukurirana tikawirira nesusu kuti kuratidzira kwatiriita musi wa26 kunofanira kupfuurira mberi.
Mapato anopikisa ari pasi penera osangana muHarare kuzeya nezvekuratidzira kuri kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Dare remagistrate kuBulawayo nhasi rarasa mhosva yanga yakatarisana nemamwe madzimai gumi esangano reHoza ayo angachipomerwa mhosva yemusarinya kana kuti criminal nuisance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana Soro Jena vesangano rinozivikanwa nekuti The Elders rine vakuru vanosanganisira vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan, vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, vaive mudzimai waNelson Mandela, amai Graham Machel Mandela, Archbishop Desmond Tutu nevamwe vakurudzira vatungamiri venyika dzemuSadik kuti vabatsire Zimbabwe mune zvematongerwo enyika kuti pasaita hondo munyika. Mumashoko avo kuvatori venhau, vana Soro Jena ava vati Zimbabwe yatarisana nedambudziko munyaya dzezvematongerwo enyika. Vati kugadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika kwakakosha kwete kuZimbabwe chete asi kunyika dzose dzemuSadik. Mashoko aya ari kuuya poSadik yatarisana nemusangano weSummit uri kuitirwa kuSwaziland. Vesangano reThe Elders ava vanoti zvakakosha kuti Sadik izeye nyaya iyi. Zimbabwe iri kuita sarudzo muna 2018 asi zviri pachena kuti zvino munyaya dzezvematongerwo enyika hazvina kugadzikana. Bato reZANU PF ragara richishora weThe Elders ava richiti vanoda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chipangamazano cheCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge.
Mamirira aita nyaya yeZimbabwe mukanyatsozvitarisa imimi zvave pachokwadi nhau yekuti nyaya iyi haichagadzirisike nevatungamiriri veZimbabwe chete. Chingatoitwe muZimbabwe kutanga-tanga kuita nhau yekuti pagadziriswe nyaya yekuti vanhu vaunzwe pamwe chete vachibva kumapato akasiyana-siyana, vachibva kumapokawo akasiyana-siyana, vachibva kudzisvondo, vachibvawo kune vanomirira vashandi, vounzwa patafura imwe chete vokurukura. Asi mazivira atinozviita isu zvinhu zvemuZimbabwe zvinowanzoda muyananisi. Zvinokuti nyaya iyi kurukurwe kuSadik ndiko kuti zvakare saiyo Sadik. Sevanhu vakange vakambonge vatora chinambwe kufambisa nyaya havangazongoiregedzeri vozongoregedza zvinhu zvichiita manyama amire nerongo vachine yatingati pachirungu responsibility yekuti vaone kuti zvinhu zvinogadzirisika munyika havangaregedze kusvikira ropa ratanga kudeuka saka ndinoona sekuti mashoko ari kutaurwa nana Soro Jena mashoko akanaka chose
asika veZANU PF vari kuti ko ivo vana Soro Jena ava vanodei pamuchato wedhongi nebere vachitika sarudzo dziriko muna 2018 vadi kungomira hawo ipapo
handifungi kuti vanotaura izvozvezvo veZANU PF vari kunyatsoziva zvavari kutaura chaizvo chaizvo wanguwo hushingi vaZulu nekuti iyo 2018 yavanongobwereketai vanoisvikirwa nani chaiyo kumba aisvikirwa kunzi 2018 iyo inotova namakore maviri isati asvikako hurumende yagwadama havana kana yatingati pachirungu capacity havana zvikwanisiro zvekuti vachovhe nyika kuti isvike 2018
Chipangamazano cheCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vajoin mabenge vari parunare muJohannesburg South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Mapato ezvematongerwo enyika 13 ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA Asangana nasi nemanga mapato mashanu aripasi pemubatanidzwa wemapato anorwira utongi wejekerere weCoalition of Democrats kana kuti CORD mukuedza kwemapato anopikisa kushanda pamwe mukurwisana neutongi wehurumende yava Mugabe. Mutungamiri werimwe remapato ari mumubatanidzwa weNERA reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti musangano wavaita uyu wanga vakanangana nekuti vangashanda sei pamwe nemapato ari muCORD. Pamwe nekuakoka zviri pamutemo kuti apindewo mukuratidzira kwakarongwa neNERA nemusi wechishanu svondo rino. Ngatinzwe hurukuro yataita navaNgarivhume pamusoro penyaya iyi.
Takurukura zvakawanda. Zvokutanga takurukura nezvemukuratidzira kwakarongwa neboka reNERA isu semubatanidzwa wemapato ari kudemand electoral reform. Takurukurirana tikawirira nesusu kuti kuratidzira kwatirikuita musi wa 26 kunofanira kupfuurira mberi. Echipiri tikazokurukurirana zvakare kuti zvinoratidza kuti vemuZimbabwe vari kutarisira ivo kuti tinge tichisongana pamwe chete tichikurukura nenyaya yekushanda pamwe chete iri beyond issue electoral reform saka izvozvo tati aiwa natizosangana mushure medemonstration musi wa 26 tosangana tokurukura nezvekushanda pamwe chete semapolitical party akasiyana siyana
saka muchange mwakabatana here navo pakuratidzira kuchaitwa nemusi wechishanu
tiri kubatana pamwe chete tawirirana kuti taakuextenda invitation kana kuti taakuvakoka zviri official kuti vese vavauye tibatane pamwe chete musi wechishanu
zvii zvamuri kuratidzira muchinyunyuta nazvo nemusi wechishanu
chiripo chikuru ndechekuti tiri kuratidzira tichidhimanda zvishanduko mukati nemaitirwo anenge sarudzo muZimbabwe ndobonzoguru tiri kaitawo reform ipapo takanangana naMaimakarau Maimakarau tiri kuda kuti ngavasiye chigaro chimwe chete pazviviri zvavanazvo one chekuva chairperson wezek chechipiri chekuva secretary wejudiciary service commission nekuti zvigaro izvi zviri interlinked zvoshandidzana
vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe iro riri mubatanidzwa weNERA vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare neStudio 7 Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro nyamavhuvhu 29 Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa. Africa News Tonight kubva muvhuro kusvika chishanu kuti wemugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk icho chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebsite yedu. Ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu. Pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi 30. Kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Dare ra magistrate muulawayo Nasrara Samosha yanga yakatarisana nemamwe madzimai 10 esangano rewoza ayanga achipomerwa mosha yemusarinya kana kuti criminal nuisance mushure mekunge varatidzira panze peimwe nhandare yemitambo muguta reulawayo pakutanga kwemwedzi uno. Mutorero wenhautaura Ishava anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare vabatana ituwe vabvumirana nechikumbiro chemagweta emadzimai aya chekuti dare risaenderera mberi nekunzwa nyaya iyi sezvo madzimai aya kusanganisira mutungamiri wehoza amai Jane Williams vainge vasina kupara mhosva pakuratidzira kwavakaita. Muchuchisi vangatazodlodlo vange vatipa madzimai 10 aya madzimai mapfumbamwe ndiwo ange achifanirwa kuwanikwa asina mhosva asi nyaya yaamai Williams yange ichifanirwa kunzwikwa nedare nekuti vainge vane mhosva. Asi amai Williams vazowanikwa vasina mhosva sevamwe vavo mushure mekunge valizwe jamela rimwe remagweta ange achimirira madzimai aya vachishanda vari pasi peZimbabwe Lawyers for Human Rights vapikisa maonero emuchuchisi. Vajamela vati hazvaigona kuti amai Williams vawanikwe vaine mhosva iro dare range rarasa mhosva yevamwe vavakasungwa navo. Gweta iri rapikisawo chikumbiro chemuchuchisi chekuda kuwedzera kana kuchinja mhosva inonzi yakaparwa naamai Williams. Vajamela vaudza dare kuti rirasewo mhosva yange ichipomerwa amai Williams vachiti mukupindura chikumbiro chavaive vaita chekuti nyaya yemadzimai aya iraswe muchuchisi aive asina kupindura nyaya dzakawanda dzavakataura dzinosanganisira kutyorwa kwekodzero dzemadzimai aya kwavanoti kwakaitwa vari muusungwa. Vajamela vati kunyange havo vafara nekuraswa kwaitwa nyaya yange yakatarisana nemadzimai aya vanoshungurudzika nenyaya yekuti mapurisa nevachuchisi vanopedza nguva vachiita kuti vanhu vasina mhosva vamiswe pamberi pematare.
Hapana muchuchisi asingazivi kuti kune constitution yakanyorwa zvakanyorwa. Hapana vanhu vanoona nezvekuchuchiswa kwevanhu kusanganisa namapurisa acho vasingazivi kuti mutemo wedu wakamira sei uye kuti procedure inoshandisiwa kana vanhu vachisungwa yakamira sei. Haisi nyaya yekudzidzisana. Uye kana pane anoda kudzidzisiwa, isu seZimbabwe Lawyers for Human Rights takazvipira kudzidzisa vanoda kudzidziswa.
Madzimai aya ayo anga achitongwa achibva kumba asina kubhadhariswa mari yechibatiso aiva sungwa pamapurisa akamisa kuratidzira kwaiitwa paQueen's Sports Club paitambwa mutambo wecricket pakati penyika yeZimbabwe neNew Zealand pakutanga kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Utungamiri wesangano ravarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ huri kufamba netsoka kubva kumutavatava kumaramba pfungwe kuenda kuHarare kunosiya gwaro renyunyuto hunoti nhasi hwatyisidzirwa zvakasimba nevasori pamurehwa apo hwanga hwaedza kunosiya gwaro renyunyuto kumahofisi edzidzo edunhu remurehwa ari pamurehwa pakare. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vanoti vaoneswa chitsuku mutevedzeri wemutungamiri wesangano ravo amai Tandiwe Dube pamwe nemunyori mukuru vaRobson Chere. Chikwata chevanhu 10 nevashanu ichisvondora pera chakamanikidzwa kumbosendeka kuratidzira uku mushure mekunge dzimwe nhengo dzamiswa pamberi pedare kwamurehwa dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo weposa pamwe nekuita zvemisarinya. Ngatinzwe hurukuru yataita navamasara ure pamusoro penyaya iye.
Mutungamiriri wedu unosanganisira Vice President vaTandiwe Dube naSecretary General nyore mukuru vaRobson Chere vasvika pamurehwa district officer apo pavanga vachifanirwa kusiya gwaro renyunyuto ravanga vaida kupa district education officer. Pavanga vachitaura naDO vavaudza kuti vanoda kumbotanga vadedza vanhu vavakanzi vadedze kana vachinge vasvika. Ndopavadedza vanhu vekucentral intelligence organization kwazosvika varume vatatu kwazosvika kushidzira kwakanyanya utungamiriri wedu wanga wapinda mukati vachizoudza zveDO vanonzi Mai Mazengwe kuti vasaradzidza kuti vanga vatambira gwaro renyuto ravanga vaenda kunosiya. Izvi mai vaya vazozivisa utungamiriri wedu kuti vari kumirira mvumo kubva kuna president pachake kuti vazoona vachazosaina gwaro renyuto redu kuti varadza kuti varitambira. Asi tinotenda nekuti nyunyuto dzedu dzasvika ivo vasara negwaro ravo.
Saka muri kuramba muchienderera mberi here nekufamba tichiona kuti musondo rapera makakanganiswa kufamba kwenyika ku naivo vanhu vamwe chete iwa?
wangu tinoendera mberi tichifamba kwatiri nekufamba kutsukuratidza kunyunyuta kwedu nezviripo chero vakatibata neunhapwa hwakadii tcharamba tichifamba kusvikira tasvika kuHarare kwatichaisa zvinyuto zvedu kuhead office. Asi chinyuto chedu chekupedzisira ndechekuti kana hurumende iyi yaramba ichiita huno hwairi kuratidza hwekuti hauidi kugadzirisa zvinhu zvatechipo kuti dai yagadzirisa, tete akutanga kukumbirwa kuti kana makonewa imekuita basa ramakasarudzirwa nevanhu madii machirega kutungamirira kwoyova mwana kwasa kutonga.
Vanga vari mutungamiri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza neStudio 7. Zvinonzi paita ropa rakaipa pakati penhengo dzezano PF kuNorton zvichitevera sarudzo dzemaprimary yekutsvaka achamirira bato iri musarudzo dzemumiriri weparamende dzakaitwa nemugovera. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaRonald Tinashe Chindedza ndivo vakakunda vamwe vaikwikwidza vanosvika vasere vanosanganisira vaitarisirwa kukunda amai by Beat Tsomondo. Asi nhengo dzose dzakapinda musarudzo dzinoti hadzisi kufara nekukunda kwavachindedza kwavati kune chitsotsi mukati. Vaitungamira kutsvagira amai Tsomondo rutsigiro vaRexon Zuze vatanzi titaure navo vanoti pane kubirira mavhoti kwakaitwa nevaivhotesa vaShadrack Mashayamo mbeve mudunhu reHarare.
Kumwe kwese hatina problem nako. Brian Farm, Jenkstown nemutubva kwakaitwa fabrication imachi matrophy gasti nawo tofunga we showed you tikuti panofana kuitwa recorrection.
Hatina kukwanisa kubata vamashaya mombe kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muNorton ndini Arthur Chigoriwa.
Mukuru wesangano reGirl Child Network muzvare Betty Makoni vanoti vane humbo hwekuti mudzimai wechidiki ari kupomera Prophet Magaya mhosva yekumubata chibharo ave kutyisidzirwa. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi haisati yasvika munzeve dzavo. Senior Assistant Commissioner Charamba vativo havangatauri nemashoko ari mumapepa akaendeswa navamagaya kumatare ekuti vezvematongerwo enyika ndo vari kuda kuti vasungwe. Vamagaya vakasungwa nemusi wechishanu vachipomerwa mhosva yekubata mumwe mudzimai ane makore makumi maviri chibharo kubva kumba kwavo kuMount Pleasant. Vakamiswa pamberi pedare ramajistrate nemugovera vakabvisiswa zviuru zviviri zvemadhora semari yechibatiso. Gweta ravamagaya vaEverson Chatambudza vaudza Studio 7 kuti vanga vari panhandare yendege vachiti tizovafonera asi hatina kuzokwanisa kuvabata panhare mbozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvare Makoni.
Hatifanwe kuti pakabuda nyaya yekuti munhu abatwa chibharo tomhanya kutanga kufunga kuti politics kana kuti prophet kana kuti anything. Nyaya inoda kutorwa sekungoti munhu auya achiti ndakabatwa. Then vaye vatinoti vane unyanzvi hwekutsvagurudza kuti chii chakaitika votsvagurudza muchinyararire. Panozonzi doketi rapera nyaya yeseswa pamwe chete humbo wabva kuna Nachiremba wabva kuna iye anenge akabatwa chibharo. Tozotangisa manje kuchitaura kuti nyaya iyi yakamira zvakati. Iko zvinezvi ndaane mashoko andatambira ekuti munhu uya uya upenyu hwake hwaapa nguva yakaoma. Ndopaane nyaya ndichitaura manhero anaya masoko andatambira kubva kuZimbabwe nokuti ndatopiwa nesamone ari very reliable kuti upenyu hwemusikana akabatwa hwatomunjodzi kupfuura upenyu wa profeti ivava. Saka nokuti masoko akurumidza kubuda tikabudisa madetails uya uya anenge akabatwa arikushishidzirwa arikutukwa upenyu hwake hwatopa nguva yakaoma, taakuda kuedza kuda kuti tiunganidze vose vanoita zverepi izvo zvizvi vanyatsomutora ende panzvimbo iri sefi kuti akwanise kutaura.
Takaonawo humwe humbowo hwatoiswa paFacebook apa nezvimwe nezvimwe. Zvinenge zvichifanira kudaro here munyaya dzakadai?
Aiwa, hazvitenderwe nokuti kana tichinge tiri kuferefeta nyaya dzakadai dzinana mazvikokota vazvona vanobva kumapurisa ikoko kunoitwa madokets kwekuti inonzi victim friendly court itori pamurau weZimbabwe kuti tinoita zvinhu zvakavanzika tichiedza kuchengetedza munhu uya uya auya achitaura.
Muzvare Betty Makoni veGirl Child Network vanga vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vari kutungamira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vadzokorora mashoko avo ekuti Clinton Foundation, sangano remhuri yava Bill Clinton nevavari kukwikwidzana navo amai Hillary Clinton inofanira kuvharwa. VaTrump vanoti sangano iri riri kuita zveuori asi amai Clinton vari kuramba mashoko aya. Mumwe mumhanyi wekuEthiopia Feyisa Lisela nezuro akakonzera mutauro kumaOlympics mushure mekuratidzira achitsigira vanopikisa. Lisela akahwina menduri yesirivha makwikwi emarathon. Hurumende yeEthiopia iri kunetsana zvakanyanya nevanoipikisa. Munyori mukuru mubazi rekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vari muNairobi kuKenya muhurukuro nenyika dzekumawirira kweAfrica dzakanangana nekuedza kupedza hondo iri muSouth Sudan pakati pehurumende nebato rinopikisa. VaKerry nhasi vasangana nemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta. Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 29, Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro, nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa, Africa News Tonight, kubva muvhuro kusvika chishanu, koti wemugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk, izvo chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebhusaiti yedu. Ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu, pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi 30. Kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Nyanzvi yezvirwere zvepfungwa Dr. Sekai Niwatiwa vanoti vakwegura vakawanda vari kubatwa nechirwere chekurasika pfungwa uye zvakakosha kuti vawanirwe rubatsiro. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Niwatiwa kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Vanhu vakura usually starts from 65 upward. Zvirwere zviri common in that age group. Madementias ane makozes akasiyana, mamwe acho makozes haazivikanwi. Mamwe acho anokonzerwa nehigh blood pressure nediabetes. Mamwe acho anokonzerwawo kana une high cholesterol inoramba ichiridyusa mavessels to the narrowing mavessels to the brain. Then anozoguma kumberi kwacho kusisa svikiropa, saka all those things zvinogona kukoza dementia. imwe cause yacho I nutritional fanga ma vitamin deficiencies fanga ma vitamin 12 ne folate imwe yacho inogona kukonzerwa nemaslow virus like HIV
munanga zive sei kuti hama yake kana kuti iye abatwa nezvirwere izvozvi zvedimensia zvinowanikwa nevakwegura
iye haagoni kuona it's very rare kuti munhu azive kuti ndozva ndari but vanogara naye vanoona kuti aakukanganwa kana mukabutaurira chiro process yeregistration nememory inenge yakanganiswa saka kuti azotondere zvaabva kuudzwa kazhinji kacho ndiyo biggest problem inouya nehama ichiti wachaziwi ka hatichagoni kunyatsotaura nawo nyaya vachitipindura zvakanaka saka vanhu vakadaro vanofanira kutorwa kana kuri kumamisha usually vanhu vanoziva kuti avasekuru ava ndevekwani voenda nawo vozosvika navo kuzvipatara kuti pane zvavanogona kubatsirwa nazvozvo yekuti vaone kugarika nawo mukamuendesa kuhama dzake hama dzacho dzinogona kutaurai kuti mbuya kana sekuru waane mazuva vachikanganwa zviro dzimwe nguva vanobva pamba votadza kudzoka nekuti havachazivi kuti wabva kupi isingarapiki ndo iyaya yatinoti congenital unoreva kuti munhu anotobarwa ane capacity yekuti kana asvika that age anodevelopa dementia mamwe atinoti maacquired dementias ane macauses saka macauses acho akagadziriswa murwere anogona kubatsirika
saka vanenge vaona hama dzavo kana neshamwari dzichiratidza zvamataura izvi vanofanira kuita sei
vanoya navo kuzvipatara
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa Dr. Sekaini Matiwa vari parunare muHarare namaFlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinokutambirai vaterere muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tina muzvare Mavis Chirandu, midfielder weMighty Warriors. Wakadi hako?
Tiripo here manadiwo.
Aiwa tinofara ndimi makadzoka ka?
Hatisu.
Saka zvanga zviri sei?
Tinobva kufara because the first time yedu ende we wish kutambira kuti ikoko iro kwazvo.
Pane musiyano here nekutamba neEuropean football team?
Ivo vanowana zvakawanda ende vanogona kutamba bhora ende vatori kumberi kwedu isu tori kumashure ende takawana kuti zvavanowana zvatokwanisa kuvabata.
Chii chamungade kuudza masupporters enyu vakaterera?
Ndoda kupatenda nekuti supporta kwese kwavaita ende even kana kudyiwa kwese kwatikaita hakusi kuda kwedu because yanga iri first time yedu tarongokutendai masupporters rambai makadaro
pamakauya makapuwa $15 makatoramba kutambira imi munoti chinazvo
isusu takakwalifaya muolympics ende muzimbabwe hakuna team yakambokwalifaya kuenda muolympics so taifanira kutaonwa mari iri more than $15
izvozvi masponsors enyu pane zvavari kutaura here
so far handina chandombonzwa
aiwa mazvita ava vanga vari muzvare Mavis Chirandu ini ndini Chioneso Jani muchirongwa pindai mudariro
Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nemapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weNERA kwakanangana nekukurudzira kuwandudzwa kwemitemo yesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare vanasoro jena vari musangano rethe elders vokurudzira sadic kuti ipindire mukugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muzimbabwe mapato anopikisa ari pasi penera anosangana muHarare mukuzeya nezvekuratidzira kuri kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuwandudzwa kwemitemo yesarudzo Darira magistrate muvulawayo nhasi rarasa mhosva yanga yakatarisana nemamwe madzimai gumi esangano rehoza anga achipomerwa mhosva yekuita musarinya kana kuti criminal nuisance tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande namavelas Mutanganya uye.